Chokwadi zvakanaka kudzoka nokunzwa hama mufudzi achipa chapupu chenyasha dzamwari nemusikana wavo mudiki zvakangoita saIshe Jesu kuita zvinhu zvakadaro ndizvozvo chaizvo zvino tiri kufara chaizvo manheru ano kuva pamwe nesu mumwe wevaenzi vedu pano pane sokuidana kwatinoita shumiro yemunamato pausiku hwegore idzva shamwari yangu yakanaka hama Annie Fendler mumwe wevakatendeukira kuna tenzi Jesu Kristu mukombe wenyasha kumusha kwavo kwavanobva kuSwitzerland ndiko kwavakabva zvino ndinotenda imwe hama yavainayo ipapo zvekuti vari kugara kushawano zvino ndewerudzi rwechijerimani hama Waters tinofara kuva navo pamwe nesu manheru ano zvadaro tinewo zvakare pamwe nesu manheru ano imwe hama yakakosha yekutenda South Africa hama David Duplessis tinofara kuve navo pamwe chete nesu zvakare zvino tiri David neni tiri kutarisira kana kuti kunamata kuti Mwari vatipe basa guru pamwe chete gore riri kuuya kupinda muAfrica nenzvimbo dzakasiyana dzepasi rose hama David vari pano zvino kuzotaura pamusoro pazvo nekunamata nezvazvo pakati pazvino nemuvhuro kuzoona kuti ndirini uye kupi kuenda kuAfrica nenzvimbo dzakasiyana dzenyika dzekuenda sezvo hama David vakava nehofisi yakakura kwazvo neve Pentecostal World Convention uyewo zvakare vanozivikanwa zvakanyanya nevakuru vezvekunamata vakawanda pasi rese zvino vakava nerunziro huru mukugombedzera nekukonzera munzira yese kusvika kwatiri zvino kubatsira kuunza mutumbi waJesu Kristu pamwe chete wemasangano ese ekutenda zvisinei nekuti ivo chechi yavainayo kana kuti ivo vakaiswa mucherechedzo upi ndeiyo chechi avo vakafirwa naKristu zvino ndakagara ndichifunga nezvazvo ndaisibatsira kunotora mombe nguva zhinji kunze kumadokero taienda kumusoro hama David ogara kunze uko pavaitina mombe nemufenzi inochengetedza zvipfuyo ukuidza mumakomo kunodzipa chokudya ipo kwave kudzirega dzichifura pamafuro emusango apo sora rainge richikura ichekuzasi sora remusango zvadaro vaizocheka sora vopa mombe chekudya munguva yechando pakunenge kuchinyanya kunaya chando kumusoro mumakomo zvino ndaisigara pachigaro chepabhiza ndotarisa mutariri achiunza mombe idzodzo uye purazi remafuro rega rega kuzasi raikwanisa kuita tani rimwe chete reuswa kana vakakwanisa kuita matani makumi mashanu euswa zvinoreva kuti vaigona kuisa mombe makumi mashanu kana vakakwanisa kuita matani zviuru zveuswa chiuru chemombe chaizogona kuenda nemo munhu wega wega aitakura mucherechedzo pamombe dzake vaitarisa micherechedzo handiti mapurazi akasiyana kuitira kuti vasadzivhenganisa uye zvadaro mutariri anga asina hanya kuti yaive mhando yemicherechedzo yaipfuura nekuti vaiva nemhando dzakasiyana dzemicherechedzo asi pane chinhu chimwe chete chaainyatsa kufanira kutarisa waiva mucherechedzo weropa dzaifanira kuva Hereford dzakanyoreswa kana kuti hadzaikwanisa kupinda nepasuo vaidzidzosera maona uye ndinofunga kuti ndizvo zvazvichava pakutongwa hazvisi kuzova zvokuti imhando iyi yemucherechedzo watinopfeka asi kana mucherechedzo weropa uripo ndicho chinhu chacho chichadiwa mucherechedzo weropa uye ndinofara zvikuru kuva nehama David vainesu zvino ndaona hama Esther Obila vanga vari pano nguva shoma yapfuura ndavaona vachisimuka shure uko kubva kumwe kunhu nevamwe vashumiri vatiri kuda kunzwa kubva kwavari manheru ano uye zvadaro zvino ndinofungidzira hama Rudder nevamwe vachange vachiuya nokuti vari kuzogara kusvika pakati peusiku zvisinei hama David havagone kugara kusvika pakati peusiku munhu anodiwa zvakanyanya kwese kwese zvino hama Rogers pavangoziva kuti vari kuno handiti vari kuzotumira hova navo ikoko nenguva dza10 saka zvinoreva kuti vari kuzenge vachibva pano munguva shoma kwazvo kuitira kuti vaende kunze uko kuSouth Louisville zvino ndakafunga kuti zvingange zvakanaka kana zvakaringana nahama David kana tikavaita kuti vauye kumberi votaura zviri pamwoyo wavo kuti paridzira kuita chero Ishe zvavanoisa tose tingada kunzwa hama David Duplessis vanobva kusouth africa regai nditaure izvi kuti pandaivamo mhiri kuafrica mumusangano wangu mukuru ishe wavakatipa ikoko mukoma wavo aiva muturikiri wangu Hama Justice. Ndinotenda kuti zita rake ndi Hama Justice. Zvino imhuri yakaisvonaka kwazvo yevanhu idzo hama idzi dzekwaDuplessis. Ndinofunga kuti pane, ndinofungidzira kuti vese vashumiri sekuziva kwandinoita uye zvichida babawo zvakare vaiva mushumiri uye vanobva kumhuri yakaisvonaka yevanhu uye Hama David vanotakura zita guru pakati pemachechi ese nemasangano akapoteredza pasi rose. Zvino Hama David, ndinoda kuti muuye kumberi zvino kugotaura kwatiri kana chero mwari zvavaisa pamwoyo wenyu kuti mutaure uyai kuno chaiko zvino ndine mufaro kuzviisa kuchechi yangu manheru ano ava ndihama Omen Neville mufudzi wedu zvino kuchechi uyu ndemumwe weshamwari dzangu dzinokosha uye murwi pamwepo mukushumira mwari Hama David Duplessis vekusouth africa mwari vakuropafadzei Hama David kutaura amen tose tadaro Hama David kurumidzai kudzoka mugova nesu zvakare zvakaisvonaka kwazvo tiri kufara kwazvo Hama David vataura zvimwe zvinhu pano ndinongoshuva dai ndanga ndiine chinyoreso changu ndingadai ndazvinyora pasi asi chagara ndichirangarira vazukuru komana vazukuru zvakanaka zvokwadi chinokoshesa kushanya kwehama yedu zvino iyo vanga vakabatanidzwa nevatendi veWorld Conference of Pentecostal uye munhu mukuru mumutsara webasa ravo pasi rese zvino tine rombo rakanaka manheru ano kuvana Hama David vachiuya kuzotaura nesu pausiku huno hwegore idzva zvino munogona kuona izvo varume vanoremekedzwa zvavanofunga pamusoro pashe wedu kufunga pamusoro pemuranda wavo mukuru zvino ndinotenda kuti mangwana zvariri gore idzva rangoema awa mashoma zvino uye ndinofanira kusimuka mangwanani ngwanani saka ndafunga kuti ndingangotaura zvishoma kana zvakaringana naHama Neville Hama Pillar nevamwe vashumiri pano hazvitore nguva yakawanda uye ndinofunga kuti kana tikati amen toenda kumba ingadai iri mharidzo inoshamisa uye tinogona kutenda ishe nokuda kwezvatinazvo pano manheru ano uye zvino asi nokuti huno usiku hwegore idzva tinongovaraidzana neumambo hwamwari kuparidza dzamara rasvika gore idzva zvino ndinofanira kumuka rungwanangwana zuva risati ratombobuda nekure uye handisi wechidiki saDavid zvichida ini ndichida handinzwi kuva mudiki sezvavanonzwa iye hongu David mukuru kwandiri zvishoma zvishoma ndinofunga mukuru nemakore manomwe kana masere zvichida gumi asi iye zviro kwazvo izimbe rinopfuta ramwari kufamba mamaera zviuru makumi mashanu gore rino kuitira umambo hwamwari ari munzira yake zvino kuenda kunoparidza kwehama Rogers uye mangwana ozova nevamwe kumwe wokunhu nekumwe zvekunhu nekumwe wokunhu odzoka kuno zvakare nemuvhuro zvino ndinofanira kusangana navo kuti tizoita urongwa hwerwendo rwepasi rese rwuri kuuya zvino zvino tiri kuzova muafrica tanzwisisa masikati ano muna kurume kurume uyu ari kuuya ndiri kuzosangana naClayton Sondmo anobva kufull gospel christian businessman vhiki rino kana vhiki riri kuuya chikamu chekutanga charo zvinotozoita urongwa hwejamaica haiti ndinoenda vhiki riri kuuya kukentucky kana zasi kugeorgia kunova nemisangano ikoko ndobva ndadzoka ndoya nemukentucky usiku umwe chete kuno uye usiku umwe chete ikoko ndichibata machechi aya ndodzoka ndakananga kumba ndichibva ikoko zvino ndoenda kuatlantic city kunotanga musi wa27 kusvika 30 zvino ndobvako mangwanani emusi wa1 ndotangira mukingston jamaica panhandare yemujawe manheru iwayo kumusangano wemazuva gumi ikoko zvino kubva ipapo zvichienda mberi zvadaro kuenda kumahaiti nechero hako hatizive kwokuenda kubva ikoko sekungotungamirwa kwatichaitwa nashe zvino zvese izvi zviri kugadzirwa maona handisati ndati hongu David ari pano Clayt ari kuuya Gordon Hama Gordon Lindsay vari kuuya kuitira South America uye vamwe vese vaChristian businessmen vechikamu cheAmerica chinotaura Latin zvino Hama David ndeve Switzerland Germany zvichienda zvichidzika asi hatisati tava kuziva imi rambai muchinamata hakuna kwandinoda kuenda kusvikira mwari vati enda nekuziva kwangu kwese naizvozvo kana ndikanzwa kutungamirwa kuti ndiende zvino pandinodzika mundege ini hazvina basa kuti chii chinopikisa ndinogona kuti ndinouya nemuzita raishe jesu ndakava nekutenda nokuda kwadavid ushamwari hwatakava nawo pamwe chete nekuti murume wacho munhu akakosha kwazvo asi iye anotenda kwazvo shumiro iyi yashe anonyatsa kudaro uye mazita edu akabatanidzwa pamwe chete pasi rese zvino hama David neni zvino ndinofara kuva nekubatanidzwa nemunhu akadaro asi shamwari ndinozvikoshesa izvozvo asi chinhu chikurusa chandinogona kufunga kubatanidzwa nacho ndijesu kristu mwanakomana wamwari uyo mukuru uya zvino hama Neville nevamwe vavo vachange vachitaura munguva shoma iri kutevera asi ndinoda kuverenga chimwe chinhu chidiki kubva murugwaro zvino uye zvakanaka ndinofunga pausiku hwegore idzva kuona vaparidzi vakasiyana-siyana nemasvikiri avanoita panyaya yavo nezvavanotaura nezvakadaro zvino munhu wese aine nzira yake yekuparidza munoziva mwari havana kutigadzira tose zvakafanana akatigadzira zvakasiyana akatigadzira zvakasiyana pachimiro chedu akagadzira nyika zvakasiyana nemakomo makuru makomo madiki mapani magwenga maruva machena akakura maruva ebhuru nemhando dzose dzakasiyana anongotigadzira zvakasiyana ndizvo zvega anogadzira vane musoro mutsvuku misoro mitema misoro yebhurauni musoro muchena vakafuta vatete varefu chero zvimwe zvese maona vanongotigadzira zvakasiyana mwari ndimwari wezvakasiyana-siyana uye ndinoita sokuzvifarira izvozvo hamudaro here asi chinhu chimwe chete nguva dzose ini zvangu ndinozvida izvi saka ngativhurei zvino mumagwaro edu kubhuku ramutsvene Mateo evhangeri yamutsvene Mateo kutangira pane zvino ndima 4 ndinoda kuverenga kuitira tiverengere zvinyorwa ishe vachitibatsira mutsvene Mateo chitsauko 4 ndinotenda tisati taverenga ngatinamatei baba vokudenga vane nyasha ndizvo zvakare nemwoyo iri kutenda kuti tinoswedera kugore idzva iri uye tinouya kwamuri nekuunza kwamuri zvitsvako zvedu zvakapfuura uye tichikumbira kuti muzviise mugungwa rekanganiro uye musazorangarira zvivi zviri zvedu zvakare uye dai tikasangoongorora bedzi nemunhu wedu wemweya asi medu dai tikangoongorora kuyanana kwedu nemi zvino tiregererei zvivi zvedu zvese uye tinokumbira kuti mweya wenyu ugoshanda nesu manheru ano zvino kana paine chero chinhu chisina kururama patiri ishe chiendesei kure sezviri mabvazuva kubva kumadokero chikandirei mugungwa rekanganiro rekusazombozvirangarirwa zvine chokuita nesu zvachose kuitira kuti tipinde mugore idzva rino takachena takagezwa neropa regwayana uye tigadzirire dai 1960 iyi rava gore gurusa ratati tambokushumirai tipewo zvinodarika muhuwandu misangano yese iri kugadzirwa ishe yatiri kufunga nezvayo nehama duplessis nekwakapoteredza pasi rose kupinda muasia nemhiri kueurope nekwese kwese kwakapoteredza ishe dai kwava kuda kwenyu nesimba renyu zvichatungamira kuzvinhu izvi zvino kana panguva ipi zvayo tikatsauka kubva panzira yenyu yekudenga yamakagadza dai mweya mutsvene waisa chidziviso munzira wotimisa ishe wotidzosera kunzvimbo yakafanira zviitei ropafadzai chechi diki ino ishe kuda makore ave pedyo kwazvo nemakumi matatu ndinofungidzira yakamira pano zvino serangaridzo yenyasha dzamwari kuvanhu vakaninipa tinonamata baba kuti ugoropafadza hama Neville mufudzi ropafadzai chechi yese ropafadzai matirasti madhikoni muimbisi wenziyo muridzi wepiano nevanhu vese muchechi munhu wese vadzidzisi vesunday school nechero ishe dai takwanisa kukura gore rino munyasha dzamwari uye dai nhengo dzedu dzawedzerwa muuwandu hukuru kwazvo uye nyasha dzenyu dzakawedzerwa kuti kupfuura zvazvanga zviri mumakore akapfuura zviitei baba. Zvinotibatsirei patiri kusvika pazvinyorwa zvatava kuda kuverenga shoko renyu. Zvino ndimi mega Ishe munogona kududzira uye tinonamata kuti mugozvipa kwatiri kuitira umambo hwaMwari nemuzita raJesu Kristu. Amen. Ndiri kuzivisa iko zvino pandasarudza sechidzidzo kwenguva pfupi inotevera. Kunowanikwa mugwaro pano uye ndichapaverenga. Chinoti, ndinoda kuchidana kuti kubva panguva iyoyo. Handina kufunga ndakataura umwe usiku, handina kufunga kuti ndaizouya zasi kuno nokuti pahuro pangu panga pave kusaita zvakanaka. Zvino mudzimai vangu akati kwandiri nezuro, kana kuti mari mwezuro, akati, saka ndinofunga kuti hamusi kuzoenda zasi kuchechi. Ndikati, mudiwa, hatifunge kudaro, pahuro pangu pari kurwadza uye pakakanganisika. Zvino zvadaro, pausiku umwe chetewo pandakagara pasi ndokunhonga rugwaro, ndakasangana neizvi. Hama Suthman vakauyako vakati, muchange muri kuenda kuchechi here mangwana nanheru? Ndikati, hongu, ndichange ndiriko. Zvino midha ndokubva anditarisa akati, handikunzwisise here? Ndikati, handitarisire kuti udaro, unoona. Ndikati, kana aniwo zvake, hapana munhu anotungamirwa nemweya waMwari anogona kunzwisiswa. Ishe wedu vakatadza kumunzwisisa. Aiita sekuti aitaura neimwe nzira miniti imwe, uye neimwe nzira imwe miniti, nekumwewo zvakare aitaura pamusoro pechimwe chinhuwo zvakare. Imwe nguva iJesu aitaura, dzimwe nguva ndiMwari vaitaura. Maona, kunyange vadzidzi vakataura paye pakupedzisira vakati, tarirai, zvino mave kutaura zvakajeka, tave kunzwisisa zvino. Maona, zvino Jesu akati, munonzwi uye munotenda here? Zvino munoona mushure mazvo, haungangogoni kuzviita nokuti unotungamirwa nemweya. Zvino utanga kuita chimwe chinhu, unozoona kuti unoona uri Mwari vari kuda kukushandisa pamwe pano. Unofanira kumira apa woenda apa kungotungamirwa nemweya. Vanhu vasingazwisisiki vakasiyana vane upenyu hwaunoda kupira kuna Mwari. Zvino ndinogara ndichitaura izvi, ndichaita izvi kana Mwari vachida. Maona, kana ndikavimbisa mumwe munhu, ndichazviita kana Ishe vachida. Maona, uye naizvozvo ipapo kana kusiri kuda kwaMwari, ndichataura pamusoro pemharidzo iyi kana Ishe vachida. Vanogona kundidana mumharidzo ino chaimo kuti ndiende kucalifornia ndinokandira zvinhu zvese padivi. Zvino ndomhanya ndakananga kucalifornia nekukwanisa kwangu kwese. Zvino ndinoda kurarama saizvozvo. Handidi chinhu chinondisungirira. Handidi chimwe chinhu chikuru kana chimwe icho chinokosha mamiriyoni emadhora. Zvino unofanira kuwana mari yakawanda kudai zuva rega rega kundisungirira. Ndinoda kuva uko kana Mwari vati ndinoda kuti uende zasi uko kune vanhu ava, pangori nevashanu vavo bedzi, asi enda zasi ikoko, ugare ikoko kusvikira ndakuudza kuti ubve. Ndinoda kuenda ikoko, handina chimwe chingada kuti ndichiite kungo. Uye kana vachida kuti ndiende mhiri kwemakungu, zvino hezvinoi izvi ndangobva mukutaura kuenda kuGermany kana kuAfrica. Zvino mumwe mudzimai ane mamiriyoni emadhora panguva iyoyo, mweya wakaisa pamwoyo wangu kuti ndiende kuAfrica, akati ndichabhadharira rwendo rwacho, ndobhadhara zvese hazvo. Maona, ndizvo zvega. Ko, ndikashushikana sei pamusoro pemari? Nezvino ivo baba vangu vari muridzi wazvo zvese. Maona, vanogona kungotaura nemurume uyu mupfumi kana murume uyu mupfumi kana vanhu ava kana vanhu avo, uye pasina kana chikonzero chekuti ini ndinetseke pamusoro pazvo. Maona, Mwari vanongozvigadzirisa zvese. Amaroi, ndiyo nzira yekurarama. Chingovarega vazvigadzirise, zvakaisvonaka kwazvo. Zvino ngatizarurei mumagwaro edu kune chitsauko 4. Zvino ngatitangisei kuverenga pangaita pandima 12 yechitsauko 4 cheevhangeri yamutsvene Mateo. Zvino Jesu akati achinge, uye zvino Jesu akati anzwa kuti Johani wasungwa, akaenda Garirea. Wakabva Nazareta akandogara Kapenaume pagungwa pamiganhu yeZabhuroni paNeftarimi, kuti zviitike zvakarehwa nemuprofita Isaya achiti, nyika yeZabhuroni nenyika yeNaftarimi, panzira yegungwa mhiri kweJorodhani, Garirea ravaHedheni, vanhu vakanga vagere murima vakaona chiedza chikuru. yavakange vagere panyika dzemumvuri werufu, chiedza chakabuda. Kubva panguva iyoyo, Jesu wakatanga kuparidza achiti, tendeukai, nokuti ushe hwekudenga hwaswedera pedyo. Ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo, zvino kubva panguva iyoyo. Munoziva, semunhu, tese tinofunga pamusoro pezvinhu kubva pane imwe nguva. Chinhu chakati nechakati chakaitika. Zvino kubva panguva iyoyo. Uye zvino, nguva zhinji unosangana neharahwa kana nechemberi, uye vanofarira kunongedza kumashure pane imwe nguva apo chimwe chinhu pachakaitika chavanonyatsa kugona kunongedza voti paiva panguva iya. Zvino, ndinofungidzira kuti chaizvo izvo, mumwe nemumwe wedu pano, manera ano, tinogona kudana kunhema, kurangarira zvimwe zvinhu zvakaitika pane imwe nguva. Kubva panguva iyoyo, chimwe chinhu chakashanduka. Chinhu chakati chikati chakaitika panguva iyoyo. Zvino kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, zvakabva zvasiyana. Zvino chinhu chakanaka chekuti chinokwanisa. Uye dzimwe dzendangariro idzodzo dzezvinhu zvatinofunga nezvazvo, zvinhu zvakakodzera, zvakashanduka. Uye pane zvimwewo zvinhu zvisina kukodzera kuti zvifungwe nezvazvo. Semuenzaniso, dai mudzimai ane mbiri yakashata, zvokuti akati, paiva nenguva yandakanga ndiri musikana akanaka, akarurama ane hunhu. Zvino pane umwe usiku, kana pane imwe nzvimbo, chimwe chinhu chakaitika. Zvino kubva panguva iyoyo, akange ave panzira isiyo. Upenyu hwake hwakakanganiswa nechivi, kusviba nerima. Uye kutongwa kwega ndiko kwakamumirira. Asi anogona kurangarira kubva panguva iyoyo. Zvakaitika paakatora nzira isiriyo. Murume chidhakwa manheru ano, pamigwagwa, uyo ari kuedza kunwa kuti kusuwa kwake kuende. Unogona kumunhonga, sezvandaiva zasi kune mabhawa kuno imwe nguva yapfuura. MuNew York, muzinda mukuru wevanhu vanodhakwa, ndaifamba nemumwe mushumiri. Zvino hapo, paiva pakarara mumwe murume. Vaingori varume vakawanda, vasingagone kukuvadza, vasingakwanisi kuzvibatsira, vakarara ipapo kumberi kwembatya dzavo kwese kwakatota, nendebvu dzakazara kuzviso zvavo, uye vari muchimiro chakaipa zvikuru. Zvino vaisagona kukuvadza zvachose. Zvino mushumiri uyo akati, simudzai uyo, zvino mugomubvunza. Zvino ndakaenda kumurume uyu akanga akarara aine tsoka yake yakachinjika pabhampa remotokari, nemusoro wake wakarara pasi mumugwagwa, neapo pokuti akanga atadza kuenda dzimwe nguva kuzvimbuzi. Aiva muchimiro chakaipa kwazvo. Zvino ndakamubata ndikati, unogona kutaura here? Uye haana kumbondipa mhinduro. Saka mushumairi akadzika pasi, aiziva zviri nani maererano nekushanda naye. Zvino akamubvunza, ndiwe ani? Zvino pakupedzisira akagona kumumutsa zvakakwana, kusvikira ava kuti, kana ukanditengera chekunwa. Zvino takazoona kuti aigona kunongedza munwe wake kune bhangi raimbova mutungamiri waro. Zvakanaka, akati, tiri vaparidzi, ngandiudzawo here zvakatora nzvimbo kana ukandivimbisa chekunwa. Saka hataikwanisa kudaro. Ndikati, handigone kuwedzera kusuwa pane kumwe kusuwa kwako. Ndinoda kukubatsira. nyaya yake yese akauya kumba umwe usiku zvino paiva neimwe yakati iye tsamba inoti mudiwa John iri pata tafura ipapo mudzimai wake akange amusiya zvino akanga iye aida mukadzi zvino akanga atora vana vake uye akarambwa zvino mudzimai akanga atiza nemumwe murume zvino akati handina kuziva kuti ndoitei kupfuura uropi hwangu kana chekuita saka ndakaenda kubhawa zvino kubva panguva iyoyo heunoi zvaakava zvakazara pasi rese munyepi unogona kutora mumwe sezvandakataura kune mumwe murume rimwe zuva wandaifunga kuti aitaura je zvino ndakazoona kuti akataura manyepo akawandisa kusvikira akazenge ave kutoatenda pachake zvino ndikati chii chinokuita kuti udaro zvino ndakagara pasi kuti nditaure naye ndikati ndinoda kukubvunza nyaya idzodzi dzakanyanyisa kuva dzezvisingatarisirwe kuti vanhu vazvitende iye akati yekutanga yandinogona kurangarira ndichiitaura akati ndaiva mukomana mudiki akakuudzwa mumusha wakanaka zvino iye akati ndakaenda ndikanoputa mudzanga wevhere rechibage kungoda kuzviita munhu akangwara zvino ndakadya kofi kuti ndibvise munhuyi pakufema kwangu zvino akati ndakazviita kumashure seri kwechimbini yakare kuseri kwemba uye akati handimbofa ndakakanganwa amai pavakandibatikidza zvino ndokuti kwandiri mwanangu uya ndinhuhwidze mweya wako paunofema ndakafuridzira mweya wangu kumeso kwavo uye vakati wadya kofi kuti ubvise chimwe chinhu kubva mumweya wako paunofema wanga uchiitei asi wanga uri kuputa midzanga zvino iye akati chimwe chinhu chakandiudza kuti ndivaudze chokwadi akati asi ndakati kwete amai ndinopika nemwoyo wangu ndanga ndisiri kuputa midzanga akati zvino kubva panguva iyoyo ndizvo zvakazvitangisa tese tinogona kuwana chimwe chinhu chakatanga pane imwe nguva zvino kubva ipapo zvichienda mberi zvinhu zvakashanduka zvino pane zvimwe zvinhu zvakakodzera zvatinogona kufunga nezvazvo varume vane zvinangwa zvakanaka vakaedza kutangisa zvinhu patsva kuita zvinhu pane imwe nguva semuenzaniso magetsi paakawanikwa kekutanga naBenjamin Franklin uye vakagona kuakunda vakatanga kuti kubva panguva ino zvichienda mberi hapachazombova nehondo zvakare nekuda kwekuti magetsi aya anokwanisa kuiswa mumafenzi aine moto wakawanda kwazvo kusvikira hapana munhu anokwanisa kupayambuka vairevera zvakanaka zvino hondo yepasi rese yekutanga ichingopera Kaiser William paakasaina chibvumirano cherugare takaudzwa kuno kuAmerica ndaiva mukomana wemakore angaite mapfumbamwe asi ndinogona kurangarira vanhu vese vachiti hatisi kuzombofa takava neimwe hondo kubva panguva ino zvichienda mberi zvatopera nekusingaperi asi takava neimwe hondo zvino paya apo UN huru kana kuti ndingati kumashure kwacho vakavamba yainzi League of Nations uye vakati zvino hatichazova nedzimwe hondo zvakare nekuti tine League of Nations ichange ichichengetedza pasi rese zvino kana paine kumukira kumwe kunhu varume ava kubva munyika yega yega vachaenda ikoko zvino vonoita mapurisa epasi rose asi zvakakundika vakaenderera mberi vachiva nehondo zvino UN ichava chinhu chimwe chete tinoudzwa izvezvi nekufanotaura kuti mangwana manheru kana svondo manheru murume mumwe chete akafanotaura nezvePearl Harbor kusvika panguva yacho chaiyo iyo ndege dzaizoibhomba akataura kuti svondo manheru nenguva dza12 o'clock zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana zvevanhu vemuAmerica vachaita madota nokuti Russia ichabomba United States musi wesvondo uri kuuya manheru na 12 o'clock. Murume mumwe chete akafanotaura zvePearl Harbor. Havasi kuzvishambadzira kunze nekuti vanhu vanozovhunduka. Handizvitendi. Maona? Kwete, nekuti haikwanise kutambudzwa nehondo yeatomic. Rimwe ravo rikadarika kufamba kweruzha neuko. Chinoakandira neuko. Zvino nyika inoita zvimedu. Chimwe chinhu chinofanira kuitika kutanga Jesu asati auya. Ndizvozvo. Semuenzaniso, vaviri vechidiki vakaroorana. Paiva neimwe nguva yavakachata. Zvinova vakaisa mhiko dzavo pamwe chete ndokutsidzirana mumwe kune mumwe. Ruvimbo rwavo. Zvino vakataura kuti tichadanana nekuremekedzana nekuriritirana mumwe nemumwe chero bedzi tiri vapenyu. Asi pakasvika imwe nguva chimwe chinhu pachakaitika. Zvese zvinhu izvi ipapo pane imwe nguva chimwe chinhu pachakaitika. Uye zvichida mhiko dzavo dzose nemapoka ese enyika nezvakadaro zvichida vaiva nechinangwa chakanaka. Asi zvese zvakasvika pamagumo. Zvese zvakasvika pakuondomoka kuenda pasi petsoka dzevanhu. Nezvinangwa zvese zvakanaka zvatinogona kuva nazvo. Asi zvese zvinofanira kusvika pamagumo. Asi pane nguva iyo munhu anogona kusvika kune chimwe chinhu chinogara nekusingaperi. Ndipo apo munhu, nguva iyo munhu anosangana naMwari, ndipo panoitika chimwe chinhu chinogara nekusingaperi. Tinoita mhosho dzedu, zvino tinoita mhiko dzedu usiku hwegore idzva, kungoti tinozongodzityora zuva rinotevera. Tinozarura mapeji matsva uye topa mhiko. Zvino toenda kuvaprisita ne hatidaro, asi makatorika anodaro uye vanoreurura nekusaina mhiko. Uye tinouya kualtari totangisa pamapeji matsva. Asi zvese zvinoshaya basa, nokuti nguva inotevera apo mumwe munhu anotikanganisira kana chimwe chinhu. Hasha dziya dzakare dzinodzoka zvakare. Nguva yese patinopinda mudambudziko kana chimwe chinhu zvinoitika zvakare. Asi pane nzvimbo iyo munhu yaanogona kusvika pane imwe nguva ichamushandura zvachose nekusingaperi. Uyo anouya kwandiri handingambomurase. Jesu akadaro. Munhu anogona kuuya kuna Mwari uye magumo ake emunaziendana kuenda agoshandurwa. Uye munhu anogona kusangana naMwari uye ogorega kuva zvaanga ari zvachose. Haugone kusangana naMwari ugoramba uri munhu mumwe chete sezvawanga uri. Kana ukatendeuka uchibva kwaari, unoziva munhu akaipisisa kupfuura zvawakambobvira wava. Kana ukamugamuchira, une upenyu husingaperi uye achakumutsa nezuva rekupedzesera nevimbiso yake. Paiva nenguva pakanga paine mumwe murume anonzi Abrahama, uyo akauya achibva kuvakaradheya uye aigara muguta reUri. Uye aingovawo munhu akanaka. Zvichida pamwe aigona kunge aine baba vake. Zvichida vainamata zvifananidzo nekuti vakabva kuBhabhironi. Zvino iye aingova munhuwo zvake. Zvino akanga ava kukwegura, aiva nemakore makumi manomwe nemashanu, uye mudzimai wake aiva nemakumi matanhatu nemashanu. Zvino Abrahama rimwe zuva paiva zvichida kunze mumunda achivhima kana chero zvainge ari kuita kunhonga michero kana chero basa rake zvaraikwanisa kunge riri, akasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo akashandurwa. Aigona kudana zvinhu zvaisavapo sekunge zvaivapo, nekuti akanga asangana naMwari. Akaziva miniti neawa yaakasangana naMwari. Zvakamushandura, uye Mwari vakamudana kuti ave baba wemarudzi akawanda. Zvino akatenda Mwari uye akatenda vimbiso yavo nekuti akanga asangana naMwari. Makore makumi maviri nemashanu akatevera, vaikurukura vachiedza kumuodza mwoyo achimuudza kuti akanga atenda chimwe chinhu chisicho, asi Bhaibheri rakati akaramba achiwedzera kusimba nguva dzese achipa rumbidzo kuna Mwari, nokuti aiziva kuti Mwari aifanirwa kuchengeta vimbiso. Ndipo apo munhu paanenge asangana naMwari, zvinoshandura maumbirwo ake, zvinomupa manzwiro emhando yepamusoro. Sekutaura pandaiita umwe usiku, munhu wenyama angori nemanzwiro mashanu, asi mutendi paanosangana naMwari anowana chimwe chinhu chakasiyana. Manzwiro emhando yepamusoro anomusimudza mudenga pamusoro pemimvuri, anomuita kuti atende zvinhu zvisingagone kumbofa zvakaitika. Iye anoramba achitenda chete kuti zvichaitika, nekuti Mwari vakataura kudaro. Kana munhu akasangana naMwari, chimwe chinhu chinoitika. Paiva neimwe nguva iyo mumwe munhu akadzidziswa uchenjeri hwese nefundo yese yeBhaibheri pamusoro peshoko raMwari. Akariziva netsamba, anga adzidziswa, aiva nemadhigirii ese. Akanga akanyatsa kungwara zvekuti aikwanisa kudzidzisa vadzidzi vemuIjipita pamwe nevadzidzisi vavo. Aizviziva zvese netsamba, asi aive mbwende naizvozvo. Achitiza akabuda ndokuenda kuseri kwerenje uye achifudza makwai emutorwa. Asi pakasvika nguva apo Mwari vakasangana naye ikoko mugwenzi raipfuta. Zvino kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Mozisi akashandurwa nekuti akasangana naMwari mugwenzi raipfuta. Zvino ati chiso nechiso naMwari haigona kuramba ari zvimwe chete zvachose. Kana murume kana mukadzi, handina basa kuti unoita mhiko ngani kana kuti unozarura mapeji matsva akawanda zvakadini, kusvikira wasangana naMwari haugone kushandurwa. Asi paunosangana naMwari kamwe chete, zvino unoshanduka nokusingaperi. Hazvina kungoshandura Mozisi chete, zvakashandura Israeri, zvakashandura Ejipita, zvakashandura pasi rese panguva iyoyo. Nekuti munhu mumwe chete akasangana naMwari, zvino akavatora pashoko ravo. Chatinoda nhasi kuti mumwe munhu asangane naMwari chiso nechiso uye agotaura navo mamiriro ezvinhu. Varume pavanosangana naMwari, zvinhu zvinoshandurwa zviro kwazvo. Ndiyo nzira yega yatinogona kuwana zvinhu. Zvino kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Mozisi mbwende, Mozisi uyo aimhanya, akanga ashandurwa. Zvino kubva panguva iyoyo akava muranda waMwari. Zvinogara nguva dzose zvichishanda nenzira iyoyo. Kana munhu akasangana naMwari, zvinhu zvinoshandurwa. Paiva nemusikana mudiki imwe nguva ane makore asingapfuure 17 okuzvarwa kana zvichida, asina kukura zvakadaro. Aiva munzira yake kuenda kutsime mamwe mangwanani kunochera mugomo wemvura zasi muNazareta. Aiva musikana mudiki akaisvonaka, iye aitenda, aiva nekutenda. Asi mangwanani iwayo akasangana naMwari, zvino Mwari vakamuudza chimwe chinhu uye iye akazvitenda. Zvino zvakashandura nzira yese yeupenyu hwemudzimai uyu, zvomuita kuti asafe. Zita rake raiva Maria, amai vaIshe wedu Jesu. Mudzimai mudiki uyu aingova musikana wahake mudiki, asi akasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi, chimwe chinhu chakaitika zviro kwazvo. Paiva nemunhu aiva nezita rekuti Petro, murauri wakare akakwasharara, zvichida sekungokwasharara kwavaigona kuva. Uye pamwe aiva munhu muhombe aidherera vamwe, nekuti pano imwe nguva yakapfuura ndakaona mutambo wainzi murauri muhombe. Ndakafunga kuti yaiva tsananguro yakaisvonaka kwazvo yaPetro, nekuti aiva muchinda wakare muhombe akakwasharara. Anga asina basa nechinhu, hapana kana chaaimbotenda machiri. Asi rimwe zuva akasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo akashandurwa. Kubva panguva iyoyo akava muapostora waIshe Jesu Kristu, sekuudzwa kwataitwa nahama David Duplessis chinguva chapfuura pamusoro peSauro weTaso mhondi. Akabata bhachi remhondi, uyo akapupura uye akapupurira rufu rwaStefano akaurayirwa chitendero. Aiva nematsamba muhomwe dzake kuenda zasi kune vakuru vekanzuro yemachechi uye kunosunga vanhu vaita ruzha wakanyanya vachidanidzira nekurombidza Mwari. Aiva munhu mukuru mumeso evafarise. Aiva mufarise wavafarise. Asi rimwe zuva aiva panzira yake kuenda kuDamasiko. Zvino akasangana naMwari. Chiedza chakapenya chakamukomberedza. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi akanga achisiri Sauro weTaso, asi akava Pauro uyo akaninipa, uyo akanyorova nekuti akasangana naMwari. Uye zvakamushandura. Paiva neaiva nemaperembudzi akanga akarara pamusuo. Kurapa kwese kwemushonga kwakatadza kumupodza. Maronda ake akanga aora, akanga akura kusvikira maoko ake akanga asisagone kusimuka zvachose. Uye tsoka dzake aitotadza kudzikweva. Chinhano chake chakanga chisisina tariro. Asi akasangana naMwari rimwe zuva achibuda nepasuo. Akawira pasi akanamata ndokuti, kana muchida munogona kundichenesa. Zvino iye akati, ndinoda cheneswa. Zvino kubva panguva iyoyo haana kuzombovazve nemaperembudzi nekuti akasangana naMwari. Paiva nebofu raiva rakagara parutivi rwenzira. Zvino aisagona kuona chiedza chezuva kubva kurima. Hapana chaigona kumubatsira. Rimwe zuva mumwe akauya achifamba achibva muguta reJeriko. Zvino paakasangana naMwari, zvino kubva panguva iyoyo aikwanisa kuona. Kuona kwake kwakadzoka kwaari. Kuonekwa kwechiedza kwakapinda mumaziso ake, uye akanga ava kukwanisa kuona zvakare, nekuti kubva panguva iyoyo paakasangana naJesu akava munhu akasiyana. Akanga ava nekuona kwake. Kana munhu akasangana naMwari, chimwe chinhu chinobva chaitika zvemazviro kwazvo. Paiva nemujaya imwe nguva, pasina kupokana mugari wemunyika akanaka, asi akagarwa nemweya. Zvino akanga anyanyisa kuipa kusvikira Jeri rakatadza kumuchengeta. Zvino vakamusunga nengetani, uye aiva nechiuru chemadhimoni maari kusvikira aikwanisa kudambura ngetani nekuzvisunungura. Zvino madhimoni aya akamuendesa kumarinda uko kwaaigara. Imomo ndokutora matombo uye aine utsinye kwazvo zvekuti aizvicheka. Aiva muchinda akaipa kwazvo. Madhimoni aya paaimusiya pasina kupokana aifunga, ndiri kuitei pano? Zvino panguva saidzodzo madhimoni aiuya kwaari zvakare omucheka omubvarura. Asi rimwe zuva akasangana naJesu. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi, mupengo weGadhara akava nepfungwa dzake kwadzo. Akapfeka nguo, akagara patsoka dzake. Aigona kudzokera kumba semurume kwaye. Aigona kudzokera pakati pevanhu. Aigona kudzokera kuvadikanwi vake. Uye achikwanisa kuti, kubva panguva iyoyo ndashandurwa. Hongu aiva. Mumwe musi uko paKaruvhari, apo Mwari nerufu vakasangana chiso nechiso, apo upenyu nerufu pazvakauya pamwe chete. Asi ndipo apo upenyu, Kristu, akadzipura rumborera kubva murufu. Zvino kubva panguva iyoyo rufu haruna kuzombova nerumborera marwuri. Ndinofara chose nokuda kwaizvozvo. Mwari, rufu naMwari vakasangana pamwe chete. Rufu haruna kuzoramba rwuri zvimwe chete. Haruchina rumborera marwuri zvino. Mutendi wechikristu anogona kunyatsofamba muchiso charwo oti, rufu, rumborera rwako rwuripi? Guva, kukunda kwako kuripi? Sei zvese zviviri zvakasangana naMwari? Hazvina kumbobvira zvaramba zvakadaro kubva panguva iyoyo. Hapana munhu anoramba ari zvaari. Hapana chinhu chinoramba chiri zvachiri. Pachinongosangana naMwari, haumbofa wakaramba uri zvauri. Ndinogona kurangarira ndakarara pano pamubhedha womuchipatara. Vana chiremba vakandipa maminitsi matatu ekurarama. Hana yangu ichirova kagumi nekanomwe paminiti. Ndakasangana naMwari. Kubvira ipapo handina kuzombo vazvimwe chete. Chimwe chinhu chakaitika kwandiri. Hapana munhu aigona kundiudza zvakasiyana. Bill Branham akafa ndakasangana naMwari uye chimwe chinhu chakapinda mandiri. Handina kuzombobvira. Ndaramba ndiri zvimwe chete kubvira paminiti yandakasangana naye. Akandishandura. Akandiita chimwe chinhu chakasiyana. Kwaisava kutora mhiko yegore idzva, asi ndakasangana naMwari. Varume nevakadzi, paunosangana naMwari, unoshandurwa. Tinoita mhiko dzedu dzegore idzva manheru ano. Todzokera mangwana mangwanani kunodzityora. Zuva rinotevera kudzityora. Asi zvatinofanira kuita haisi mhiko yegore idzva, asi tinoda kuuya tosangana chiso nechiso naMwari, towana upenyu husingaperi, toberekwa nemweya wake. Paiva neharahwa imwe nguva uye yaitadza kuita sarudzo yayo. Dhiabhori airamba achiidzivisa kubva pazviri. Rimwe zuva kunze mumunda akapfugama pasi kuti anamate. Ari pakati pekunamata akarovera hoko pasi akati, "Ii, ngaive rangaridzo. Satani, kana ukazombodzoka kwandiri zvakare, ndichakunongedza pahoko iyi zvakare. Ndichakuudza kuti ipo pano chaipo ndakasangana naMwari uye zvakagadziriswa kubva pano kuenda mberi." Ndizvo zvatinoda pamwe, kwete hoko mumunda, asi pamwe pano, imwe nzvimbo yakawanda, imwe nzvimbo, kwete. Manheru ano, pachava nemazana emhiko dzichatorwa, zviuru zvazo dzichatorwa, uye gore rinouya tichafanirwa kudzitora dzese patsva zvakare. Tichati, ticharega kunyepa, ticharega kuita ichi, uye tichasiya hasha dzedu, tichawedzera pane zvatinoitira Mwari, tichaita ichi kana icho kana chimwe, kuzongoona bedzi, hazvina maturo asi. Chinofanira kuitwa nemunhu manhera ano, kusangana chiso nechiso naMwari. Zvino kubva ipapo, anova chisikwa, chakashandurwa. Hareruya! Ndinoshuva kuti dai ndaigona kuzvitaura nenzira yandinozvitenda nayo. Asi kana munhu akasangana naMwari, anoshandurwa. Kubvira paminiti iyoyo, mazuva ake ese asara haazomboramba ari zvimwe chete, nekuti ane upenyu husingaperi. Iye chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvakapfuura, uye zvinhu zvese zvava zvitsva kwaari. Anoratidzika kuva mutsva. Munhu anorwara anogona kufamba kuchiso chaMwari, apo vanachiremba vati ari kuzofa, asi anogona kufamba kuchiso chaMwari uye ogokumbirira nyaya yake. Zvino anobvapo ava munhu akasiyana, uye kubva panguva iyoyo kuenda mberi. Ndinorangarira Congressman Upshaw vagere muwheelchair kemakore makumi matanhatu nematanhatu usiku huya uko kucalifornia. Paya mweya mutsvene pawakadzika pasi ndokutanga kutaura vakasangana naMwari. Zvino kubva ipapo kuenda mberi vaigona kufamba vasina madondoro avo. Ndakaona nguva iyo vanhu vakadyiwa nekenza vakarara vasina chinhu kunze kwemumvuri. Zvino vanachiremba vaipfuura voti vaenda vadikanwi vavo voungana imomo kuti vagotaura mashoko avo ekupedzesera avaikwanisa kwavari ekurudziro. Asi vakasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi vakashandurwa vakararama zvakasiyana. Ndinogona kuona mukadzi ane hunhu hwakaipa ukomo mugwagwa. Ndinogona kuona chidhakwa ukomo mukoto. Ndinogona kuona munyengeri uko muchechi. Dzose idzodzo mhando dzakasiyana dzevanhu. Gore idzva rega rega vachizarura peji itsva, uye vachiedza kuita chimwe chinhu chakasiyana, vachiedza kugadzirisa nezvimwe zvakadaro. Ngavangosangana naMwari nguva imwe chete. Zvino kubva ipapo kuenda mberi, Jesu akaparidza kuna ivavo. Kubva ipapo zvichienda mberi, vaigara munharaunda dzemumvuri werufu. Zvino ndinoti manheru ano, kana munhu achida kuva neshanduko yechokwadi kuti iuye paari, ngauye asangane chiso nechiso naMwari uye ogosangana naye imwe nguva. Ipapo anozogona kuti kubvira ipapo kuenda mberi, kubva panguva iyoyo kuenda mberi, ndakava munhu akashandurwa. Ndinozviziva nechiitiko. Muchinguva chipfupi, chechi ichange ichiungana pano paaritari. Muchange muchichenesa upenyu hwenyu patsva. Muchange muchisiyana nezvinhu nekuisa zvinhu paaritari. Hama, rega ndikubayire zani, kana usati wambosangana naMwari chiso nechiso, rega ndikuudze chimwe chinhu. Iwe, gara paaritari ipapo. Chigogara ipapo kusvikira wasangana naMwari. Zvadaro unogona kunongedza munwe wako pausiku huya wegore idzva. Kwete wozoti ndakazarura peji itsva, ndakaita mhiko itsva, asi kubva panguva iyoyo kuenda mberi ndakasangana naMwari uye upenyu wakashandurwa nezvinhu zvikave zvakasiyana zvino zvinhu zvese zvakave zvitsva kwandiri zvakare kubva panguva iyoyo kuenda mberi nguva yaunosangana naMwari hakusi kuti kusangana negore idzva tiri kuzotarisana naro mumaminitsi mashoma mushure mechinguva angaita maawa maviri nehafu ndofunga pamwe mashoma zvekusasvika ipapo tichange tichisangana negore idzva chiso nechiso tichasangana naro nemhiko tichasangana naro nezvitsidzo tichasangana naro nechinangwa chakanaka tichasangana naro tichiti tichaedza kuzarura peji itsva tichaedza kuita zvakasiyana zvese izvozvo zvakanaka ndinozvikoshesa izvozvo asi hama hazvimbofa zvakava zvemunaziendana kuenda kusvikira wasangana naMwari kutanga kana wasangana naMwari kutanga zvino kubvira ipapo zvichienda mberi zvinhu zvese zvichange zvakasiyana ngatinamatei patinokotamisa misoro yedu Ishe Jesu mwanakomana waMwari ndinorangarira nguva yandakasangana nemi Ishe ndinorangarira munhu ane nhamo akasuwa airarama upenyu hune hunhu hwakanaka pasina kumhanya-mhanya kunwa kana kutamba njuga kana kuputa kana zvakadaro asi ndakaziva Ishe paya rufu parwakauya chiverevere ruchipinda mukamuri iya yemuchipatara mamwe makore makumi maviri akapfuura paiva nechimwe chinhu chainge chisimo muupenyu hwangu ipapo ndakasangana naMwari uye kubva panguva iyoyo Ishe ndakaedza kukushumirai upenyu hwangu hwakashandurwa uye zvinhu zvese zvinoratidzika zvakasiyana ndinofara zvikuru kuti ndakasangana nemi Ishe uye manheru ano ndakatarisana negore idzva ndinofara kutaura kuti ndinogona kutarisana naro nemweya waMwari mupenyu uri mumwoyo wangu tipeiwo zviitiko Ishe tipei kunaka kwenyu netsitsi tiregerereiwo zvivi zvedu uye itai kuti tirarame mugore rino riri kuuya Ishe Mwari nechiitiko chekuti tasangana nemi uye upenyu hwedu hwashandurwa zvitenderei Ishe tiregerereiwo kukundika kwedu isai matiri mweya wenyu mutsvene titungamirireiwo pamwe nokutiratidza gwara Mwari Baba heino 1960 yakanditarisa uye pane mikana yemusangano wepasi rese pachiratidzika sekuti kunyange makumi ezviuru akapetwa zviuru nezviuru nezviuru zvevahedheni vambishi zvevasingatendi nevakadaro vanokwanisa kuuya kwamuri Ishe Mwari nemweya wenyu mumwoyo mangu ndinotarisa aritari yenyu manheru ano nekukutarisai ndoti ndibatsireiwo Mwari mwoyo wangu uri kubvira neshungu ndinokudai Ishe ndinozvipa pachangu kwamuri mukushumira nditungamirei chero kunhu kwamunoda kunditungamira nditumei chero kunhu kwamunoda kundituma Ishe ingotaurai uye ndichaenda ropafadzai chechi yangu ropafadzai hama nevo ropafadzai vanhu vese pano vaenzi vari mumasuo edu nevafundisi ava vachange vachitaura muzvikamu zvenguva zvichienda nemuusiku ndinonamata Mwari kuti mugoropafadza shumiro dzavo ropafadzai hama nevo ropafadzai hama juni jackson hama bila vamwe vashumiri vese ava varopafadzei baba tipeiwo gore guru muna 1960 isu Ishe vanoziva kuti takasangana nemi chiso nechiso uye nekuziva zvazvinoreva kuberekwa patsva nemweya wenyu tipei nyasha dzenyu dzokusingaperi kukushumirai nemuzita rajesu tinonamata ameni munomuda 1960 usarega ichiva yokuti ndakazarura peji itsva usarega ichiva yokuti ndoedza kutanga upenyu hutsva asi ngaive yokuti ndakasangana naMwari zvino kubva panguva iyoyo nguva iyoyo kuenda mberi ndakava nerugare usingatsanangurike ndakava nemufaro usingataurike uye uzere nekubwinya ndakava nekugutsikana kunyange kana rufu rukauya kwandiri ndichange ndiri mumaoko aMwari miniti mushure mekunge ndafema kekupedzisera hazvina basa kuti chii chauya kana chaenda regai vaputitse svondo manheru kana vachida vachida kudaro bambo risati rapedza kuputika tinotenge tava mukubwinya pamwe naye amen hapana chinogona kuti kuvadza haleruya ndinofara zvikuru ndakasangana naMwari ndinofara kwazvo ndinogona kuti kubva panguva iyoyo royera hoko panzvimbo ipapo pandakasangana naMwari chimwe chinhu chakaitika kwandiri ndakashandurwa kubva paminiti iyoyo ndakashandurwa kubvira ipapo Ndinofara kwazvo kuva panzira iyi manheru ano. Sechapupu kune kubwinya nesimba raMwari, chimwe chinhu chiduku chakare kunze kuno. Zvino Mwari vakadzika pasi ikoko, ndokundipa nyasha dzavo, ndokundiponesa nekundipodza, ndokundizadza nemweya wavo, uye ndokundiita kuti ndiparidze evhangeri yavo kunova kuremekedzwa kukurusa panyika pano. Kubva panguva iyoyo kusvika panguva ino, handina kumbobvira ndakava kana nekudemba kumwe chete, asi ndakava nekutenda mazuva ese aya, uye ndichadaro nemuna ziendana kuenda rese kuti ndakasangana naMwari. Mwari vakuropafadzei. Zvakanaka, hama Neville.